Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 12/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinozwa kurwadzikana, tinosuwa, kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa.
Mapurisa emubulawayo anonzi arambidza chirongwa chemimhanzi changa charongwa nesangano reElection Resource Center icho changa chakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Vamwe vachikairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanonzi vari kutarisana nematambudziko vari kuRwanda, vamwe vari kuborder reTanzania neZambia uko vakaenda nebasa mushure mekunge vakava pabasa vasisavabhadhara. Munyaya dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chinotambidzwa mukombe wacho weCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera mutambo wacho wekugumisira wemwaka uno. Indiwe mingwe emisoro na uzedu za nasi chivakuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Mapurisa emubulawayo anonzi arambidza chirongwa chemimhanzi changa charongwa nesangano reElection Resource Center icho changa chakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, icho changa chichifanirwa kuitwa nhasi kubva masikati kusvika pakati peusiku panhandare Hartsfield Chisanyama. Vechidiki vanonzi vanga vachifanirwa kungopinda mumimhanzi iyi vachingoshandisa marusiti anoratidza kuti vakanyoresa kuvhota. Vanoruzivo nezvenyaya iyi vanoti mapurisa emubulawayo eBulawayo Central District ambenga atombopa ERC mvumo yekuita konzati iyi, asi zvinhu zvazongoshanduka pashure. Vaimbi vechidiki vanosanganisira Enzo Aishao, Holy Ten na Aspi ndo vanonzi vanga vachitarisirwa kutandadza vanhu. Taedza kubata vamwe vashandi veElection Resource Center kuti tinzwe zvatora nzvimbo, asi vati titaure nemukuru wesangano iri amai Barbara Bebe avanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Takundikanawo kubata mapurisa emubulawayo Central District kana womutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudairawo nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutungamiri werimwe sangano revechidiki rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku, ava nesangano riri kukwezvawo vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
Sangano reElection Resource Center muno muZimbabwe ndiro rimwe remasangano ari kunyaushanda zvakanyanya nevechidiki kuvakurudzira kuti vange vachiziva nyaya dzine chekuita nesarudzo, uye kunyatsokurudzira vechidiki vavaonewo value mukunovhota, sezvo tichiziva kuti vechidiki vazhinji vanenge vachinetseka nekunyatsoona kurudziro yatingati information iri related nemaelections. Saka tinonzwa kurwadzikana, tinosuwa, kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa. Tinofungidzira kuti tinyatsonzwa zvakanaka kuti senyika yeZimbabwe tisununguke kunge mapurisa vanyatsa kutipa udzamu hwekuti sei kuvamisa chirongwa ichi. Tinoziva kuti pamutemo panotsvagwa permission, of which ndo zvakaitwa permission ikatsvagwa mapurisa akapa permission iyoyo. Saka tichinzwa kuti purogiramu yazomiswa tinonyatsa kunzwisisa zvinogutsa.
Zvinosiya papi kurudziro iri kuitwa nemasangano akaita senyu kuti vechidiki vange vachinyoresa kuvhota?
Kurambudza kwaita veERC kuti vasangane zviri pamutemo kunongoita kuti tiite kakutya nekuvhunduka kuti chii change chichiitika kubvira pari nhasi kusvikira pati change tave nemaelection muZimbabwe, tingangoti mwedzi gumi dziri kutevera, nekuti tinoziva kuti pane hurukuro dziri kuitwa nenyaya yemutemo unonzi PVO Amendment Bill. Uyo uri kutaurwa nezvavo. Mutemo uyu unenge uchitaura zvakawanda wanda zvekuti masangano angari matrust oregister sei kuita PVO. Izvi zvinoita kuti titeka kutya kuti pamwe mamwe masangano anenge akutariswa zvakanyanya kupfuura mamwe masangano.
Iko kunyoresa kuvhota kungada kuungana here kuti vanhu vaudzwe vakaungana kana kuti zvinhu zvamunogona kuita muchisangana nayo chidiki munzvimbo dzakasiyana siyana.
Sekuona kwangu kana tichikurudzira vechidiki, vechidiki izera rine zvakawanda wanda zvinenge zvichitika kwavari. Vanhu vanoda kufara, vanhu vanoda kuita zvimwe zvinhu zvekuti kana vasina kukurudzirwa vanokwanisa kusaona kuvhota kuchikosha. Saka patinenge tichiti vechidiki vasangane vachikurudzirwa vakaungana, inyaya yekuti vechidiki vanonyashandisa yatinoti peer pressure. Kana vachiona vamwe vavo vakaungana vachifara ndopa vanokwanisa kutora manzwi kana kutorawo kurudzire kuti vanorejista kuvhota. Izvi tazviona from experience, tingati kubvira zvaita maelections. Ini panotanga kuitawo maelections nesangano replatform for youth and community development kubvira mugura 2008. Vechidiki vanotonyatsa kukwezviwa kana mavatora kuti vanotamba bhora, vanotora kuti pane makonsati, vanosanganisa tingati edutainment. Apa vari kufara, apa vari kupihwa manzwi.
Vanga vari mukuru weplatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba muliswa nhasi vaitawo musangano wekukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka. Musangano uyu waitirwa panzvimbo yepakare paya Arts Center kwakare kuNorton uye unonzi wapindwa nevanhu vakawanda vanosanganisira mumiriri weHarare West muparamende vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvari Joanna Mamombe pamwe nemutungamiri webato reLead muzvari Linda Masarira nevana vechikoro vabva kuzvikoro zvakasiyana-siyana. Vamwe vachikairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanoti vave kutambura vari kuRwanda uye nekumugano weTanzania neZambia mushure mekunge vakavapa mabasa vasisada kuvabhadhara mari dzavo dzakasarira. Vachikairi ava vanoti vakaenda kunyika yeRwanda nemichina pamwe nezvekuvakisa vachibva nazvo kuZimbabwe zvichiendeswa mushure mekupiwa basa iri neimwe kambani yekuTanzania yeSimba Logistics ichishanda neimwe kambani yemuZimbabwe inonzi Silver Logistics. Vanoti vakawana basa iri vari makumi mana kana kuti 40 zvichisanganisira dzimwe motokari sere dzekuTanzania. Vachikaira ava vanoti pari zvino vari kunonga svosve nemuromo sezvo mari yavakapiwa yapera uye vave nemwedzi yakawanda vabva kumba. Vanoti vari kutakura mishina kubva kuMount Abden kwaiva kwaparamende yeZimbabwe itsva nemachina. Vachikaira ava vanoti havasi kukwanisa kushandisa mazita avo sezvo vari kutyira kuzodzingwa mabasa uye nekunyimwa mari dzavo dzasara pabasa ravakaita. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani maviri aya sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Ngatinzwei hurukuru yaiitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemumwe mutyairi wemagonyeti ari kubhodha reTanzania neZambia pari zvino ari munzira kuenda kuKigali kuRwanda.
Basa iri pane pakavakwa new parliament yeZimbabwe yakavakwa kuMount Abden yakapera parliament yakabvaita zve aona basa futi kuRwanda aona basa kuRwanda nobva tino vatransport zvichi zvinhu zvese zvataenda vana vakuenda kuRwanda ndomaona yakaita basa yataona mubepa izvozvo asi vanhu vambiri vaTanzania.
Kambani yacho inonzi Chisarai.
Kambani inonzi Simba Logistics and Equipment Supply.
Saka imi muri kuZimbabwe makapiwa mari yakawanda sei?
Tiri kuZimbabwe vanhu ava zvavakaita manje ka vakati offer 70% yemari yatakanga tawirirana asi takazodiscover kuti vanhu pamari yayo yakuti 70% vakanga tinyepera nokuti ivo kumachina vakati tikupa each kambani tikubhadhara 20,000 pamota ndivo vari kubhadhara 11,000 pamota asi kumachina vakati vari kubhadhara 20,000 pamota saka 11,000 vakabva vati pa 70% kuna takawana ma 7,000 6.5.
pane zvimwe here zvavakavanga vakavimbisa kuti vari kukuitirai?
Zvavakatirimbisa zvokuti nyepera ndezvokuti iwo vari kutripling period maboda but maboda vaya ndo matakagarisa kusika contract yedu yapera tisina kwatatichaenda. Contract yedu yakapera tichiri patunuma webva isaikakurira nemafambiro atinoita isusu taikwanisa kupafamba kuti pa 7 days tinenge tasvika kuRwanda and then mu 7 days tinenge tadzoka but takata a month tisina kwatasvika.
Pari zvino zvii zvichaizvo zvamakatakura uyezve maakufunga kuita sei manje?
Isusu chitemo chedu chatinacho ndechekuti taida kuti dei takwanisa kuti customs yekutanzania dei yawirirana nesu takwanisa kudzivisa zvinhu izvi mutanzania mucustoms tozvisiya since contract yedu yakapera and then kana ivo vachida kuti tiendeze mberi votanga kutipa balance yedu tiri panapa and then towirirana kuti panew contract votipa kuti mari yedu kana vatipa mari yedu tobva takontinua tinodzikisa zvinhu zvavo toka tachanomira kumberi nokuti so far vari ikoko vari kutambudzika kuti voita sei kuti vadzoke right now vari kutambudzika vakaofloda vane 3 weeks mota dzese pacontract dzanga dziri 40 asi pa40 pa pane mota 8 dzekutanzania saa dzekutanzania dzakatosvika dzikatofloda kuna vati vakaofloda vakapiwa mari kuna vati vakatya vanhu kunyika kwavo inini ndakatakura dambu truck.
Uyo anga ari mutyairi wegonyeta asina kuda kudomwa nezita ari pamugano wetanzania nezambia pari zvino ari munzira kuenda kukigali kurwanda achitaura namavhelas muhlanganyawe westudio 7. Mavhelas abatawo zvakare mumwe mutyairi wemagonyeti ari kukigali kurwanda uyo ataura pamusoro pezvavari kusangana nazvo pari zvino.
Kutaura kwandirikuita izvezvi inini ndatova ne 25 days ndiri kukigali ndakamisa mota rodhi yese yaka about 2 months rodhi iyo takatarisira kuti maybe in 2 weeks time tinenge tadzoka taita mamwe mabasa.
Mungati matambudziko amakanyanyotarisana nawo pari zvino ndeyi?
Imwe challenge yatinayo ndeyekuti patatakamira kukigali pamasaka hospital panga pasina matoilets, panga pasina mvura, panga pasina mabathrooms kuti utokwanisa kumwa mvura waifanira kutenga, kuti ufanire kuita toilet waifanira kubhadhara, kuti ufanire kugeza waifanira kubhadhara. Mafirst days anga zviri nani but main challenge yakazoitika mari payakazopera tisisina mari yekutenga mvura yekuenda kutoilet nekugeza. Takazotopesera kutanga kutogeza manhero pasaidi pemarori yedu kuitira kuti tirejise macost. Mari yechikafu chaiyo zvanga zvaakunetsa so takamboramba tichinetsana navo ivo veSimba Logistics.
Pari zvino zvamira sei? Vari kuti chii pamusoro pemari dzavari kufanira kukupaidza Sara?
Taura kwavari kuita izvezvi vari kuti pane maodio yatinavo avakataura kuti pane matracks avasiri kubhadhara mabalances avo nekuti vanhu ivo vaitaurisa. Muzuva ranhasi inini ndazoenda kurusumo border post tikanoona umwe wacho weSimba echinga ndobhadhara mabalances ndokubva angouya nemabalances emota 8 apa mota dzakaloda is around 40 mabalances ipapo 8 mota ndodzakobhadharwa mabalances adzonga asari ma30% asi yangopa 8 idzodzo iripo so takutaura navo kuti tichibhadhara madelays mira kwatakaita so vachiri kutsika-tsika vachingoti zvanhu zvakamira sei but takavadzidza retribis 250 per day asi ivo harisatazivo kuti vada kubhadhara rekata vasuda vavari kubhadhara.
Uyo anga ari mutyairi wemagonyeta asina zvakare kuda kudomwa nezita ari kukigali kurwanda achitaura namavhelas muhlanganyawe westudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuPhnom Penh kuCambodia mukupera kwesvondo rino kumisangano nevatungamiri vemubatanidzwa weAssociation of Southeast Asian Nations apo dunhu iri rakatarisana nematambudziko anotyisa muMyanmar, kutyisidzirwa kuri kuenderera mberi kubva kuNorth Korea nekupesana kuri kuwedzera kuri pakati peBeijing neWashington. Ndege yekambani yeFrontier Airlines yakamhara zvechimbi-chimbi nezuro chishanu usiku mushure mekunge mumwe wevaive mundege iyi awanikwa aine banga. Ndege iyi iyo yaibva kuCincinnati ichienda kutamba kuFlorida muno muAmerica yakachinjiswa rwendo yakaendeswa kunhandare yeHartsfield Jackson Atlanta International. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa namavhelas muhlanganyawe westudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anobva kuZimbabwe asi pari zvino ari kugara iye muSouth Africa ati iye anoda kuzivikanwa nezita rekuti Amai Pamela. Amai Pamela vanoti ivo zvina hazvina kuvamirira zvakanaka muSouth Africa sezvo vakarasikirwa nebasa uyezve vari kuedza ivo kuchengeta mhuri yavo kuZimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Amai Pamela. Mungatiudze kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa?
Tete ndine nyaya yahanzi mwana asingachema anofira mubereko, inini upenyu hwatonderemera chokwadi. Handina zvangu kumbobvira ndaitawo mwana muupenyu hwangu, asi ndine vana vandakaadhopta ndokubva ndavachengeta ndobva vakura. Vakura kudaro kubva vari vadiki kusvika vakure ndakanga ndichingosenzera ivo. Mari yandaikwanisa kusenza kunoku yaingochengeta ivo nekubhadhara musikana aigara nevana. Ndobvapa ndakati ai zvinezvi vava vatisasamukei vakura, ndikai ndichitenga stendi. Ndobva ndatenga stendi kuti ndichiivaka, mukuru wacho ndobva aita mwana. Ndakutanga futi kuchengeta mwana wewe. Ndobva aipa mwana uya ane 6 months, ndobva aita mumwe futi, ndobva aita futi mumwe. Zvinhu zvaizvi zvabva zvatondiomera wese, ndabva ndatozotadza kana kutozvichengeta inini chai chaiye.
Saka pari zvino muri kurarama sei zuva nezuva, uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa semudzimai akauya iye achibva muZimbabwe achienda kunoshava ari muSouth Africa?
Saka ndakangogomera ndichichengeta mudiki wacho akazoitawo futi mumwe wake womwana. Saka mhuri yacho yakabva yakura yabva yandiremera apo ndiri single mother ndakasiyiwa nemurume. Zvinhu zvezvo zvabva zvatondiomera zvisingaite basa. Ndobva rapera futi muna Machi. Kubva ndanyatsogara mudhishi. Handina kana pekugara kuno kuSouth Africa kwacho, ndotogarawo nevamwe vanhu vemunomuwo nemwoyo munyoro. Asi zvinhu zvacho zvakangondiomera. Sometimes ndinogona kutorarira gwenya 1 chairo re 1 rand kana kutoishaya 1 rand yekutenga gwenya iyoyo. Nguva zvangu zvinzi ndirikungobatsirwawo nevari kundinzwisisawo dambudziko rangu ndo vari kundibatsira. Musha stendi ndinayo asi ndatadza kuivaka tete. Ndatadza kuvaka kana imba yeraundi chaiyo yekuti ndingodzokera kumusha ndinorima. Ende pastendi pangu pane mvura zvokuti ndinogona kana kutozokuita project yegardeni ndikatotanga kuitawo munhu semunhu. But kuti ndidzokere ndonogara pai ndozvanetsa. Handina kana pekunogara. Ndopanetsa ipapo kuti ndonogara pai. Vakana vivo vana vacho vandakadhokuta kuti ndizoti vari pai, God knows. Zvatondiomera, zvatondiomera tete. Handimbozova kuti ndoita sei. I failed even my life. Handisi kuziva kuti ndodii, handisi kuziva kuti ndoita sei.
Dai zvaibvira, shuwiro yenyu ndeyei pari zvino tichiona pamusoro pezvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa semudzimai?
Kumusha kwacho kuZimbabwe hakuendekeke. Hauna kana mari yacho yekuti udzokere kumusha. Hauna basa. Handimboziva kuti ndoita sei tete. Handiziva kuti upenyu hwangu ndichararama sei. Kana ndakazvitarisa ndinokuona faninge like I'm a dead person because I'm helpless.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, vanozivikanwa nezita rekuti Amai Pamela. Vanenge vachida kubatsira Amai Pamela vanoti ivo vari kutsvaga basa rese rese imomo muSouth Africa sezvo vakarasikirwa nebasa ravo. Vanogona kuvabata paWhatsApp namba dzavari kushandisa nekuvatumira mameseji ipapo panamba dzinoti +27 84 63 2 7 1 7 0. Namba dzavo zvakare +27 84 63 2 7 1 7 0. Vanoti ivo pari zvino vari kutoshandisa nhare mbozha yemumwe munhu. Saka vanoda kuvabatsira ngavawane vachivatumira mameseji ipapo. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Amai Pamela, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, cheOur Lives, upenyu hwedu. Tine hurukuro nasachigaro vesangano repadare vaJona Gokova. Nhasi tiri kutaura nezvekuwanda kwenyaya dzekupondana kwevanhu zvichikonzerwa nenyaya dzekusavimbika, pamwe nekukwira kwezviitiko zvekubatwa chibharo kwevana vadiki. Tatanga nekubvunza vaGokova kuti chii chave kuita kuti zviitiko izvi zviwande.
Mbuzuru wa chinaro, nere utongi wa chinao. Utongi wa chinao, haupe wanu confident. Yehuti kirima Zimbabwe nzitui wanu. Concept ya enoji ubuntu, hati sisina. Saka kana charo niya ye corruption. Haisumbori corruption ye shemari chete. But ya kutanga nisaone magariro edu, zese. Wanu alacha koshesa ukama. Wakumboti kana wakarora na nasi mangwana wakurambana. Kudiara za singa jike. Yota mbuzi kwa china rero, nati zogerei pachi vanu, chisina politics mkati. Also I think kanga nisikuwa nenya ya politics.
Hakusi kutere, nguwa ya tave, inguwa ya shandu kazasia na nguwa ya kare ya tiru kutarisa hiyo ya mchenza. Nambuti ya zinezi kwa anezi viti viti, kwa ane mafone, anotora zikuiti kakwa anechi. Zimambuwa zini za hitu nguwa itiko umu nguwa ya kare ya muri kutawura utuzaza kanaka.
Ya kumbo tuo, ndo advantage ne disadvantage social media. Yekuti social media ya ako abizi wao shaka wanda, but also ini advantages ayo kuti kana pakaita rufu munafana accident pane anongo isa message kwa phone kuti tumira ni group rakati muti nyingirikiri afa zvoti batira izvozvo. But also pane problem yekuti pakungonziko kana paine hanzi vanhu vadanana unongo isa pa media wotaura kuti ninginani vari kudanana. Saka it's a situation yekuti kumanejiwa inoda kukontrolewa. But achibe nyaya yekutiko leadership at national level inofanira kuseta pace. At national level leadership haisi kuseta pace. Vatungamiri vari pamusorosoro apa munyika havasi kuseta pace. Changuwa nyika yemadhealers, munhu anongoita zvaanoda zvinomuitisa mari ndozvokosha izvozvo. Toda vanhu vanopromota hunhu ubuntu, tovawana kupi hatisita vanhu vacho bekause vanhu vese vari bhizi kusvaga mari.
Asi vaGokova, hatingati here taakungoendesa zvinhu mberi kana taakuti vanhu vatadzawo kuzvibata, munhu aita chipambi, zvese tozvipomera kuutongo hwenyika?
Ndorama chisimbisisa nyaya yehunhu. Kana tikapromota hunhu even uine nhamo yakaita sei, uchiziva kuti uri munhu une ukama hwuinawo, matambudziko acho anoita mashoma. But ikozve zvatisina izvozvo. Saka ndorama ndichisimbisisa inini kuti nyaya tinayo inofanira kutangira pautongi huripo, vatungamiri varipo, kuti vari kutibatsira here kuti tipushe nyaya yekuti tive vanhu kwavo, vanhu vasingabirane, vanhu vasingarovane munharaunda dzedu. Hatidunirwa murumare pamukadzi, murume abata mwana mudiki chibharo. Hazvitangire pasi, zvotangira pamusoro.
Tiri kuona dzimwe nyaya vaGokova. Pane mwana ane makore 8, makore masere kumatevelele nduku, ari kunzi akaitwa pamuviri. Zvimwe chete nekumacheke kwatiri kunzwa kuti mwana airepwa nababa wake nedzimwe hama. Zvese izvozvo vaGokova, zvinhu zvatingati here zviri kukonzerwa neutongo hwenyika?
Yes, utongo hwenyika ndo uri kucreata this environment. Kana uchida kuva mutongi wenyika, hazvigone kuti wewe uri mutongi, but nyika iri kuenda kwayo, iwe uri kuenda kwayo, hapana direction. Kushaya direction kwedu nationally ndokuri kukonzera zvese zviri kuitika izvozvi. Hapana nyaya kuti tioti murume arepa mwana mudiki amuitisa nhumbu. Choti hazvinei neutongi hwenyika. Ngatizviendesei pautongi hwenyika, tigadzirise zvinhu tive vanhu kwavo, because nyika inofanira kuva nyika inoratidza kuti vanhu vese vari kufamba pamwe chete, chogona kupesana mupolitics. but iripo chani kuti kana mwana arepwa haasi MDC haasi CC haasi Zambia mwana wenyika arepwa toita sei pamusoro pazvo
saka hii mhinduro ipi yamungatipa poitwa sei kuti dambudziko iro rigadzirisike vagoko
dai zvaigona dai paine commitment nyaya dziri kubuda inyaya dzitsva munyika medu dzadzichitoda kuti tiite kana national conference kusangana kwevanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana vanobva kumachurch machief madzimai kwakasiyana-siyana kuti ngatigarei pasi tisangane titaure kuti topedza sei dambudziko ratiinaro tova nestrategy iko zvinezvi hatina that strategy inogona kutibatsira kuti tivake nyika
Manga makateerera kuna sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatambidzwa mukombe wacho weCastellaga Premier Soccer League nhasi zvichitevera mutambo wacho wekugumisira wemwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chapedza mwaka uno zvine mutsindo mushure mekurova Cranbourn Bullets 3-0 Mandava Stadium umo vatambidzwa mukombe wavo wekukunda zvikwata zvese mwaka uno. FC Platinum yapedza ine mapoints makumi manomwe nemashanu kubva mumitambo makumi matatu nemina. Chikwata ichi chine mapoints mapfumbamwe. Pam soropet chicken in iyo yarovao triangle 1-0 nasi maskati zekare. Murarizi, we FC Platinum, nomen mapeza, arukufara neuktora kwa baita mkombe we Premier Soccer League kwe katevera na kechina.
Ya, yeah, tunafaza. Ino, takasha anda zakana haka goredno hili kubwa kune makuru hili ya team. Isusu makochi. Nema players, nema supporters edu. I think takanga taka batana. Tine shinangwa chukuti tikashanda zvakanaka. Tinokwanisa kuti tine chiwina mukombe we PSO league title.
Asi, mapeza. Aramba, kutaura nezve kutamba kwavo mukap Champions League. Zvitevera kudzingwa kweZimbabwe munhabvu yepasi rese.
Dozvo ngotaura kanyika yeseka saka kuti ini ndizonzi ndapane zvondazotaura kuti zvazvazoitikire handifungi kuti ndino pandakamira pari zvino handikwanisi kupindura mbudzo wakadaro.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA zvichitevera kupindira mutungamiri wenhabvu kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission. Manager wevatambi venhabvu George Leder ari kurwadzikana nekudzingwa kweZimbabwe uku.
Chinhu chadzosera bhora remuZimbabwe zvikuru uye vanhu vakawanda vakasurukirwa pamusana pekuti chikwata chedu chemawarriors kubva kuadiki kuma under 20, under 23 ende kuma senior national teams kuti hatisokwanisa kukwikwidza nedzimwe nyika dzakatitenderedza.
Zvichakadaro mangwana kune mutambo mukuru we Harare Derby pakati pe Dynamos ne Caps United mu National Sports Stadium. Makore akare mutambo uyu waitaurwa nezvavo svondo rese asi iko zvino wangove mutambo wemazuva ese. Jimisani Mpofu uyo aimbotambira Caps United anoti kokundwa mumitambo yeHarare Derby kwairwadza zvikuru asi kwete zvave kuitwa nevatambi vemazuva ano. Mitambo yanhasi yapera seizvi. ZPC Kariba 3, Rentals 1. Harare City 3, Highlanders 1. Ngezi Platinum Stars 5, Wawa 0. Black Rhinos 0, Blauwe City 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati tichiti makorokoto ku FC Platinum. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 11 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa kobulawayo avimbe iconcert yokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ebiqoqwe inhlanganiso ye-Election Resource Center namuhla. Kulabe Zimbabwe abachayela amaroli amakhulu asibe lamaviki bese Rwanda abathi sebesehluleka ukuphenduka ekhaya ngokuswela imali ngoba inkampani ebibaqhatshile isala ukubabhadala. Kuhlelo abaculi bethu silomasikandi umhlalisi Khumalo ehamba leqembu lakhe leizethekeli. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa kobulawayo namuhla avimbe iconcert ebiqoqwe inhlanganiso ye-Election Resource Center ixhasane lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ngenjongo yokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi. Umcimbi lo ubumele wenzelwe eHersfield Chisanyama lapho obekuzahlabela khona abaculi abagoqela uSAF uEnzo Aishali lo Holy Ten. Ukuze umuntu angene ubemele aze lokuliphetshana okuveza ukuthi sowabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Amapolisa avikwa ayuvumele lomcimbi kodwa avuke esejikisile. Umkhokheli we-Election Resource Center unkosikazi Barbara Pepe uvengadobhi ucingo lwakhe kanti lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi laye sehlulekile ukukhuluma laye. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kunomsindo ngoba ungakhangela lo okhetha ilizwe wathi yena ukhangelele isipiliyoni vote. So uma izinhlanganiso zincedisa ukuthi kube labantu abangafika leyo sipiliyoni ziyazinza ziyahlukunyezwa. Kodwa ungakhangela inhlanganiso zentezi zonke kazikazi zithi hambani kuyovotela abantu zikhuthaza nje abantu ukuthi abayibhalile. Kube sekubonisa ukuthi laba baphethe amandla kwalesi sikhathi into abayesabayo ukuthi abantu ngokuningi bengayabhalisa bengadliwa especially intsha. Yikho behlukumeza inhlanganiso ezikhuluma ngokuthi abantu abanjani abayibhalile.
Sehlulekile ukukhuluma lamapolisa kodwa awuboni yini ukuthi kungaba lesizathu esiqinileyo esenze avimba liconcert?
Azele kafikho isele singesani akuna sizathu esiqinileyo nje ukuthi bayesaba ukuthi akukhuthazwa abantu ukuthi bayodalisa. Bona bajayele ukuthi bekhathipalize nge-aphathi so abantu bengabhalisa ngobuningi basebesesaba ukuthi bangadliwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Kulabe Zimbabwe abachayela amaroli amakhulu asebe lamaviki bese Rwanda abathi sebesehluleka ukuphenduka ekhaya ngoba umqatshi wabo esala ukubabhatala imali abayivumelana nayo. Bayingxenye yabatshayeli abangamashumi amane abaqatshwa yinkampani yeSimba Logistics ukuthi bathwale izinto ezazisetshenziswa yinkampani yamaChina eyakha iPhalamende yeZimbabwe entsha eMount Hampton bazihambise kwele Rwanda. Kodwa abatshayeli laba bathi umqatshi usesala ukubabhatala imali eyasalayo. Ngokunjalo abanye babo bathi sebehlezi nje edolobheni leKigali khonale kwele Rwanda, kanti abanye baphelelwe ngumphako emngceleni weZambia leTanzania. Abanengi bathi kabasela mali yokuthenga ukudla lephetulo yokuphenduka ekhaya. Sixoxe lomunye wabatshayeli laba ongathandanga ukubethwa ngegama.
So these guys promised to pay us our balances, but they didn't pay in time. We waited there for more than 3 weeks at Masaka, and we're communicating with them.
Abantu laba bathembisa ukusibhadala imali yethu eseleyo, kodwa abasibhadalanga. Sahlala eMasaka okwamaviki amathathu. Kathesi sebesithi bazabhadala abanye, kodwa abanye bathi kabasoze bababhadale ngoba yibo ababanga umsindo kakhulu ngalolu daba. Izolo bathe bazabhadala izimota ezingu-8. Lami ngihambile khonapho sakhulumisana bangibhadala, kodwa balile ukubhadala imali ye-demarage lonke besithi bazabhadala. Osokuhlupha kakhulu yikuthi abanengi asisela mali yokuthenga iphethulo yokusuka eMasaka sisiya eZimbabwe. Ama-TIP ethu, ama-permits, lama-insurance ase-expire. Osokusixabanisa labemithelo khonapha kwele Rwanda. Bathi ungaphuza phakathi kwamaviki amabili kumele ubhadale i-$400.
For the delay of 2 weeks, each truck is paying $400. So it means if you delay more, this amount will be accumulating.
Lo ngomunye wabatshayeli beZimbabwe abathi sebesehluleka ukuphenduka ekhaya bevela eKigali kwele Rwanda ngoba inkampani ebibaqhatshile eSimba Logistics isisala ukubabhadala. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zalinkampani. Uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje sixoxa ngezokulima njengoba izulu seliqalisile nje ukuchitheka. Kule mibuzo eminengi engaba ibuzwa ngabalimi efana lokuthi yiphi inhlanyelo umuntu amele ayilime lokuthi inkomo zinakekelwa njani ngalesi sikhathi. Silengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Mangiqale ngabantu abalezifuyo because ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi amadlela besangani abesephelile izulu leli lingakaqali. Phezu kwalokho yisikhathi sokuthi inkomo ziyawisa amathole. So engingakuxwayisa ukuthi hayi kusahluma utshani abalimi baqhubeke bezincedisa inkomo ikakhulu lezi ezisamithi ukwenzela ukuthi zingakhulelwa ngumthwalo wamathole, ngoba inkomo ziyacuka endaweni eziningi ngendaba yokuthi utshani abukabi khona. So bengazikhohlwa inkomo, and then lalaba abafuna ukulima benanzelela ukuthi inkabi zabo abazazisebenzisa ziqine okungakanani, ngoba umsebenzi wonalwana obudonsa ikhuba ufuna inkomo eqinileyo. So bona banobhantomi nabo banibani abayibona abadonsa ikhuba, kuqakathekile ukuthi abalimi bazincedise ukuthi ziqine zenelise ukwenza umsebenzi wokulima.
Nxa zingakaqini inkomo kulomuthi yini abalimi abangazipha wona?
umuntu omkhulu entungameli ikudla ikulendawo eziningathese ezithengisa utshani ema-shop la athengisa i-feed uyakwanisa ukuthola abo-open fattening kuyazincedisa ukuthi zibe lamandla by the time usumbakithi khuba inkomo isikwazi ukuthi iyalidonsa kuhle ngoba asifuni ukuthi inkomo ziphume esikhathini sokuthi ziye emasinini kodwa kazigcinanga ngendaba yokuthi akasizincedisanga. So kasinanzeleleni ukuthi zona inkabi zethu ziqinile sizincedise ngotshani langokudla ukuthi zenelise ukudonsa amakhulu.
Nxa sesikhangela inhlanyelo lapha, ikhona yini inhlanyelo mhlawumbe ongathi ihamba phambili abalimi abamele bayiqakathekise?
Enhlanyelweni into ngameli siyayisithi thina ukuhamba ngendawo ngendawo. Uma ngithi ngiyananzelela ukuna kwezulu, imango esengathi usemathebelele north wokolupane usiya phezulu, izulu liqale masinyane. Ngakho bona sikhangelela ukuthi kufanele badinge inhlanyelo esingathi ngama-medium season varieties idube. Kodwa nxa ususehla usisiza emathebeleleni south nxa kungumumbu sixwayisa ukuthi abantu bethenge umvundla kumbe bethenge inkawu. So emunjini nanzelela lapho khona, unanzelela ukuthi izulu livame ukuna njani. Nxa livame ukuthi lina liphele masinya, dinga inhlanyelo elempikitha yomvundla kumbe enkawu, leyo izashesha injani ivuthe. Kodwa nxa usendaweni izulu elina kuhle sibili isikhathi eside, hayi ungathatha ke lawa amanye ama-varieties esingayisithi ngamalobi. Siyaxwayisa futhi lo nyaka ukuthi bakithi kasingahlanyela umumbu kuphela, kasihlanyela umumbu siwuhlanganise le nyawuthi, siwuhlanganise lamabele, siwuhlanganise lento ezifana labondumba. Ukwenzela ukuthi izulu lingabaleka singasweli lutho totally.
Ukhulume ngemifanekiso esemasakeni enhlanyelo babankomo, uthi kule dube, kule mvundla, kule nkawu, abanye bayibona kuyimifanekiso nje. Ungachasisa ukuthi umfanekiso ngamunye utshoni?
Inhlanyelo eningi esetshenziswayo kwelakithi eZimbabwe ngevela kwabe-sitco kanye ba-advertisele kodwa yibona ababuya lo mqondo omuhle ukuthi abalimi kwesinye isikhathi nxa sisebenzisa thina ulimi lwethu le-science sokuthi i-short season, medium season or long season variety kabakuzwisisi. Basebesithi bona ukuthi abalimi sibancedise asifake imfanekiso. So umvundla yinto egijima masinya. So umvundla uveza ukuthi inhlanyelo lonjani iyashesha ivuthwe. Inkawu layo iyagijigijima kodwa kayilasiqubo esinjengesomvundla. So iyalandela futhi khona lapho. Then nxa sesisiya ekudube phinde siye endlovini, lokho kutshengisela ukuthi inhlanyelo yakhona ithatha isikhathi esingakanani. So indlela-ke abantu bako-sitco abakubeka ngayo kuyancedisa khonokhuyana ukuthi ngokubona kuphela abalimi bebeyazi inhlanyelo eqondane labo.
Njengoba izulu seliqalisile nje ukuna, singathi ukulima sokuqalisile yini, sokuyisikhathi?
Khona siyasithi thina ungathola izulu elifika 30 millimeters kumbe ngaphezu kwe-30 millimeters yizulu elithambisa umhlabathi ukuthi usungaqala ukuyadweba ukuyahlaba umfolo. Kodwa kwesinye isikhathi kufanele ukhangele ukuthi umumo womkhathi ukuthi ungaqhubeka uhlanyele na kumbe uzalima kuphela ulungiselela. Akomsikhathi ngabe kutshela ukuthi hhayi lizabaleka izulu kwamaviki amabili, ubususiyahlanyela wena ngalesi sikhathi abathi izulu liyabuya khona lapho elizaba khona okwesikhathi esibi. Khathesi sibili ye abantu kabaqalise ukulima bephendule umhlaba kwezinye indawo kodwa bekhulume nabalimisi ukuthi bengaqhubeka behlanyele na kumbe belinde izulu lesibi.
Nomzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima, siyabonga ke ngesixwayiso sakhe lapho kuhlelo lwezemaphandleni. Sixoxela ekwele Kenya, siye kuhlelo lwabesifazana.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile emhlanga lamuhla sicubungula eziphathelane lodlakela kwezombusazwe
igama lami nguJasmine Kyofa ngi-MP owakobulawayo mina ngatshaywa insiza siyakhuthaza abanye ngokukhampena afikela emzini we-candidate u-Augustine Gumede mina njalo nzangitshe ngumuntu oyedwa baqonda ukungifakela abantu abangu-4 omama ababili labo baba ababili obesithi uthe ngu-MP wangaphi ngibatshele bangitshaye kunjalo bathi honorable batshaye bathi uleqiniso yini ukuthi support support nithi ye batshaye uleqiniso yini ukuthi uthengisa iZimbabwe emine engaka ngithi kanti lavumelani ukuthi Augustine Gumede ahambe e-nomination court afake ibizo lakhe anti lalamukela ibizo lakhe ngibuza khonokho sibile bengitshaya ngingakhali kodwa bengitshaya ngogodo omunye waze wangikhaba okuthiwa yikarati ebusweni la yikho labona ngivuvukile ebusweni la mete esiba mnyama kwabuya omunye wethu owayedrive imoto okuthiwa ngubheki nguyo engangena emoteni yakhe silandelana lemoto yamapholisa sisiya esibhedlela saphiwa omunye nomunye amaphilisi amabili awamapha nathi ukhansila umathuthu owayetshaywa ekhanda bamnika amabili
ubona ingani ukutshaywa kwakho kulokwenza yini lokuba ngowesifazane
omama labo abaye bekhona abanjengabo Gladys Moyo nabanye izalukazi ezakhitshwa amablawuzi bethi omama behamba amavele phandle baye betshaya ye wonke umuntu kodwa njengomama mna mbona ukuthi omama batshaywa mo mina ngakubona ngani ngahle ngathagethwa
saxoxa njalo lo mgcini sihlalo webandla leZANU PF emathebeleleni South khona ngapho mnumzana Ngqobizithama ngaliso Ndlovu wathi yena uyasola ukuthi kungani imfanekiso itshengisa abesifazana labo sebekhonyuliwe izigqoko kungani ingekho ebatshengisa bekhutshwa lezi zigqoko
okwenzakalayo abantu laba basithathela amafoni sikhitshwa amalobuzeni ama-top law irigalia kwaye kungala mafoni ngamafoni ayefihliwe esawawubonayo after sebephumile asinceda kakhulu amafoni analawo vele kwaye kuzahlala amalanga kungalamuntu kungalapholisa elaziyo ukuthi
njengomuntu omela abantu ubona ingani kuyabuyisela abesifazane emuva ukuthi baphatheke kwezombusaso
mina ngokwami soze ngibuyele emuva ngeze ubuhlungu kakhulu li-interviewa ubaba wezanu ubelieve kawule yazi ubaba lwana nyamhlonipha nyamazi kakhulu cabanga ukuthi njengomuntu ongaze wayezabuya ezobona ukuthi shuwa uThofa njengendlela ambiza ngayo utshayiwe yini kodwa ngokuthi ufuna ukuthi azwakale ukuthi ngumuntu wezanu ube ebekhuluma ekhuluma into eyidoti soyinzi uhlungu kakhulu ngakhuluma njalo omunye embuzo ngathi angazi ukuthi ngizakhuluma njani ngizakhuthaza njani omama ukuthi hhayi i-politics lathi bomama kumele singene sisizimele kodwa sebebona utshaywa kangaka ungakwanisi lakubuyisela bona omama labo kumele beyetrainwa beyenza i-self defence of some kind lenye into eqakathekileyo engazange ngiyikhulume i-gender commission babuya esibhedlela kodwa angizwanga enyuzini angibonanga i-statement so kutho ukuthi konke lokho kukhona ama-commissions ama-ministries vele kabamele bantu ngodoli abadonswayo abatshelwe bokukhuluma nini balandani esibhedlela
uxhaso olwavela kunhlanganiso ezizimeleyo lezilwela amalungelo abesifazane le parliamente yeBrithani yakhuluma ngakho yakubetha langebisi kuyanceda yini lokho kuloseke
lokho kuyathokozisa bakhona abanye abathumezela ama-message abanjenge-wild abanjenge-women's coalition ithumezela ngikhulumela ama-flowers ona senza ukuthi ayicatch up athesi kingayingakwanisa ukubamba ifoni njengodesina mkoka labanye ababuyayo esibhedlela. Ngiyabonga kakhulu, yinto efunakalayo naleyo ngokuthi angabali okuningi. Kathesi ngabamba ifoni ngiyabamba for few minutes, kumele ngiyijeke kathesi ngiyikhuluma kanje, so iphezulu kwephipi isandla lokho sibuhlungu.
Lowo ngunkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change, esixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sikuxoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga babu Gande, linjani labalaleli? Ngiyabonga ukuthi ungamukele ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi njengebandla lithini ngodaba lwegugurawundi?
Yebo babu Gande, thina njengemthwakazi Republic Party kasivumelani lecebo lika Emerson Mnangagwa labantu bakuba besishonene abathi izinduna zakomthwakazi kaziphathe udaba lwegugurawundi. Okokuqala, uzananzelela ukuthi iZANU-PF government dating back from uRobert Mugabe up to now isilidwa nguMnangagwa ayikaze yavuma ngceke abantu belalele kumbe umhlaba ulalele ukuthi bayibo ama-perpetrators. Abakasitele isizathu sokuthi igugurawundi yathunyelelwana ukuzobulala abantu bethu lokuthi babebulawelani. So ngaleso sizathu sithi thina abakabi leqiniso ngoba okokuqala okumele kube khona kwenzakale ukuthi sizwe umbulali evuma ukuthi hayi yimi engabulala amaNdebele, ngiwabulalela isizathu lesilalesi. And okwesibili okumele u-Emerson Mnangagwa bekwazi ukuthi ngesikhathi segugurawundi kacalanga wayacela i-permission ezinduneni zakithi ukuthi hayi ngicela ke limvumele ngingene ngibulale abantu be. Akwenzanga lokho ke, kuyasidanisa ukuthi kathesi kusenguyothi izinduna kaziphathele ludaba mazingabi ngothathekile zisetshenziswe iZANU-PF ngoba yizo ezabulawelwa abantu. So ke ngaleso sizathu sithi izinduna kazila capacity yokuthi ziyibambe lindaba ngoba okokuqala ngakwelicele zingama-victims and survivors of the Gugurawundi genocide of 1983. Njalo okunye okusenza sithi izinduna zikho qualified ukuyibamba lendaba yikuthi sifuna i-international Truth and Justice Commission eyiyo ezaphenya ilethe u-perpetrator egcekeni ukuthi nguye lo wabulala abantu. Ngaphandle kokuthi kube lale i-commission konke okwenziwayo ngamatopi, elizakhumbula ukuthi mhlaka 1 August 2018 okwabulawa khona abantu abangu-6 khona le eHarare after elections. UMnangagwa wadinga international commission eyayiphethwe ngubaba uKgalema Motlanthe, former president weSouth Africa, lo munye wayevela eHarare UK lase Nigeria labanye ngisakwazi ngoba omunye wayevele Namibia. So ke kanti nxa kufa abantu abangu-6 kuyebizwa international commission ukuthi nxa kufa abantu abayedlula 40,000 abanye ba disappear ba retrieve, you know, kwenziwa into eziningi ezilucuku kibo, indaba kuthiwa indaba kayibanjwe izinduna kumbe ku appointwe i national peace reconciliation commission ne local commission. Kanti ngakwelincele vele i national peace and reconciliation commission siyakwazi ukuthi lugatsha lwezani PF, kanti lazo izinduna siyakwazi ukugatha lezani PF ngoba ziholiswa yiyo ihulumende. So ngokunjalo siyimthwakazi Republic Party sithi uMnangagwa akakame ukuganga udaba lwegugurawundi. Thina njengabantu bakomthwakazi sabulawelwa abantu sizazilungisela, yena kaphume ame eceleni.
Kodwa khona ukuthi kusetshenziswe izinduna aliboni njengecebo na elibalulekileyo?
Babu Gande, akusoqinisa ukuthi izinduna yizokumele ziphathe lolu daba lokuthi indaba leyo yabisezandleni ezirayithi. IMathebeleland Government, umthwakazi as a whole, is still under genocide, but this time it's no longer a physical genocide, but so we economic genocide. Izinduna kasikazi zaziphawula ngomnotho wonke otshontshwe eMathebeleland siyadevelopha iHarare. Asikazizwa sikhuluma ngakho konke lokho. Asikazizwa izinduna zikhondema i-1979 Shona Grand Plan, the 14-page review, kunye le-code triple X ka-Chamisa, the triple C yakhe. Ngoba ama-documents la engiwabalayo akubalile kwabamgceke ukuthi bazoshonalayiza imithwakazi yonke jikelele, ba-take over politically, economically, and in everything. So in actual fact, engikuthoyi ukuthi saphuma ku-colonization yamakhiwa, sangena ku-colonization yabantu abamnyama, this time abangamashona. Akuvumi ke ukuthi induna zithi ziyecela udaba lwe-Gugurahundi, zona zisehluleka ukubamba udaba oluyinsindaba phendule yendaba udaba lwe-Gugurahundi.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga babugande labalaleli ukunginika ithuba lokuthi ngikhulume ehlelweni.
Lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba. Balandeli benguqu, nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Chickenin 1 Triangle United 0, Ngezi Platinum 5 Wawa 0, Harare City 3, Highlanders 1, ZPC Kariba 3, Herentals 1, Black Rhino 0, Blawayo City 0, FC Platinum 3, Grandbond Bullets 0. FC Platinum ihle yaphiwa inkezo ye Premier Soccer League. Siziqibe ngohlelo abaculi bethu. Namhlanje silomasikandi umhlali sikhumalo ehamba leqembu lakhe leIzethekeli bephethe idlalate labo elitsha elinesihloko esithi Entathakusa. Umhlalisi leqembu lakhe bacula bekwele South Africa. Leli lidlalate labo lesibili kanti lilengoma ezilithumi.
Ngibingelele kwaNkomo. Umhlalisi ngifana mncane nje ozalwe kobulawa enkulumane ekhaya ephuma ekhezi emaphisa ehloniphane or esimphane kahle kahle isport. Endimeni zomculo ngasho ngidayi dala ngayibamba ngimncane nginjalo nje. Ngiqala ucula neWisa, sasebenza neGrestars, sasebenza neMinela Brothers. Ngithema sasebenza neMinela Brothers at the same time ngisebenza nesizukulwane okuyiqembe elikhulu kahle kahle icula umbhaqanga balazi abaningi. Ngisebenza nalo nomunye umfowethu abathi ngithokozana kwazikhaya.
Uyinkosi yamakosi, uyinkosi yamakosi. Uyinkosi yamakosi, uyinkosi yamakosi. Ngizohlale ngibonjalo.
Abangathanda ukuthenga idlalade kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukuxhumana nami ngiyatholakala unombolo ethi 083-842-6659, 083-842-6659. Lala kuFacebook ngikhona iZethekeli Band nje, iZethekeli sethi iZethekeli basithola lapho. Yamculo musatholakala kimi nje, awukafika endaweni eziningi. Ngabafunayo ama-CD akhona, usatholakala kimi kahle kahle umculo.
abalandele ke ubatshiyela wapha amazwi
abalandele emakhaya nabalaleli ngabashiyela igama elithi isupport yabo sayidinga kakhulukazi siyayidinga kakhulukazi isupport kibo futhi nabasakazi bangadlala umculo yethu siyacela kahle kahle
Ucula ke kamnandi lapho umhlalisi ikhumalo ehamba leqembu lakhe leizethekele besiqibela uhlelo lwethu. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.